takazama kuti tive very exhaustive mukudiscussa kwedu, but zvimwe zvinhu zvaazava kuitwa fast track. Kubudirira unokufanira nguva akabuda, because vanhu vaiexpressa masentiments avo zvakanaka.
Kana makatarisa dingindira regore rino rinoti African Union inoda kutarisisa nezvenyaya dzevapoteri, munoona sekuti African Union yakaronga zvakakwana here kugadzirisa nyaya iyi?
Dambudziko ranga ringoripo chete ndirokuti dzimwe nyika dzinofanike dzaa dziri involved nyaya dzacho dzaa dzisipo, dzakafanana na Libya, Liberia, vana dzaa dzisipo, zvokuti dzimwe nyika dzinokwanisa kunge dzisingazokwanisi kuzvite follow my instructions akadiscussiwa ipapo. Asi dingindira ranga achinyatso kubuda zvakanaka, but zvinhu zvacho zvaasiri portable.
Zvii zvakarongwa uye zvakatenderanwa maererano nenyaya yevapoteri?
Zvakarongwa zvaa zviri zvokuda kunzwisisa kuti chii chinokonzeresa kuti vanhu kuve neupoteri, uyezve tingakwanisa kuwana here manzira dzokuti upoteri husaramba huchienderera mberi. Saka imwe yenzira dzacho dzaa dziri dzokuti ati accept vanhu vane vaita vapoteri munyika, kuti vanofanira kuwana zvese zvavanofanira kuwana, sokudzidziswa zvikoro, sokuendeswa kumabasa. Saka unemployment rate yomuAfrica nokunetsa kwayo zvimwe zvaibudisapo zvaasi zvokuti vapoteri vangawana mabasa sei vazvizvarwa zvomo zvichishayiwa, then vanoita vapoteri vacho ivavo vanokwanisa kukonzera nyonga nyonga. Munoziva mwana akakurira kana uri muzezuru ukandokurira kumakaranga kuti uzodzoka uzoti ati zezuru zvingazoshupa. Saka vana ava vanouya vari vapoteri kuno vodzoka kunyika kwavo vanenge vadzidza imwe culture, kuzondoti tindiri culture dzavo vondokonzeresa maproblems again.
Chasara kuitwa pachii?
Chasara kuitwa ndechokuti kuchiitwa maamendments, nyika dzine ratify dzisina kuti ratify maKampala convention.
Mune tarisiro here yokuti zvinhu zvichafambiswa zvakanaka?
Kuronga kwedu semuAfrica ndokumwe kunongonetsawo zvako, but matenderano atakaita imomo zvaitaaanga zvokuti da zvichafamba zvakanaka, but ndotarisiro yevanhu vese, but zvinozotorongwa vanhu vadzoka kumusha zvakasiyana.